Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi, uri musi wechishanu kukadzi 21, 2020. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopuwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisa kuchiona pa VOA Shona Facebook. Ini ndini Rachel Tau ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kuda kupa mukana kunhaurirano, saka yavhura mukova nekusendeka zvishoma zvirango zvanga zviripo, ichiitira kuti ipe mukana unzere kuutungamiri weZimbabwe huripo kuti varatidze pachena kuzvipira kwavo panyaya dzekusimudzira kodzero dzevanhu.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu vadhewa Mavhinga vanoti danho ratorwa neBritain panyaya yezvirango munongedzo wokuti Zimbabwe iri kupuhwa mukana wokugadzirisa maitiro ayo.
Hatingatoti kuwana chikoro kwega, tinongozoonawo tega tega kuti zvakamboitika kupi kuti vana chikoro vanotorwa less than 18 years vanotorwa vopinzwa mutsekwende dzakadaiwo kufurufushwa zvakadai zvokuti zvingazotoda kutopindurwa neZimbabwe Law of Human Rights kuti hamuri kuchiriko wanawo. Tofunga kuti wana vanga vari supposed kunga vachigadzirira chikoro chavo, vachiverenga, vachiprepare ramangwana ravo. Saka zvinotishamisa, asi tiri kungoziva kuti ndo makalas vari kutitonga takuziziva kuti zvokubopa-bopa vanhu ndozvavanoda.
Sangano remagweta anohwira kodzero dzevanhu roshushikana nezviri kuitwa vana vechikoro nemapurisa. Nhasi tichakupai mumhanzi wamukoma Thomas Tafire Nyika Mapfumo vachiti waurayiwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Britain iyo yakabuda muEuropean Union yawedzera negore kusendeka kwayo zvirango zvakatemedzerwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantina Chiwenga, mukuru wemauto vaPhilip Velarius Banda uye gurukota rezvekurima vaPerenzishiri. Asi kambani yeZimbabwe Defence Industries iri kuramba iri pazvirango izvi kwegore, isingatenderwi kutenga kana kutengesa zvombo kubva kunyika iyi. Vaive mutungamiri wenyika muchakavhu Robert Mugabe vabviswa pazvirango izvi, asi zvirango pamudzimai wavo zvasendekawo parutivi. Hatina kwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika retired Lieutenant General Sibusiso Moyo vange vasiri kudaira nhare yavo apo tavafonera. Asi mumashoko avakaburitsa mushure mekunge European Union yasendekawo zvirango izvi kwegore, vakati zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa zvachose. Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa Mavhinga kuti tinzwe maonero avo.
Chikuru chiripo ndechekuti pane mucherechedzo wekuti Britain iri kuda kupa mukana kunhaurirano, saka yavhura mukova nekusendeka zvishoma zvirango zvanga zviri zviripo ichiitira kuti ipe mukana unzere kuutungamiri weZimbabwe huripo kuti varatidze pachena kuzvipira kwavo panyaya dzekusimudzira kodzero dzevanhu. Saka zvinhu zvakanaka zviri kuitwa zvokuti pasazova nemumwe angati aiwa hatina kupiwa mukana. Kusendeka zvirango izvi ndiwo mukana unzere unofanira kuti utambirwe nemaoko maviri nehurumende yeZANU-PF kuZimbabwe.
Asika iyo iri kuti iruda kuti zvirango izvi zvitobviswe zvachose.
Zvino zvingangovapo hazvo, asika pane zvinenge zvakatarwa zvinofanira kuzadziswa. Zvirango izvi hazvina kungoiswa nje, zvakaiswa maringe nenyaya dzekodzero dzanga dziri kuchikorwa zvatinoziva. Iko zvino dambudziko guru muZimbabwe iroro rekuti vemauto vanga vari kupinda munyaya dzekutyora kodzero vanhu vachipfuurwa kana vachishungurudzwa vanenge vachitaridzira zvese izvozvo zvinofanira kuti zvigadziriswe nekuti ivo vakaisa zvirango ndo vanokwanisa kuzviisa kana vachinge vagutsikana kuti zvavakazviisira zvirango izvozvo zvagadziriswa saka hazvinei nekuti kuzimbabwe vashamatsetsa zvakadii kuchibisai zvirango kana vasina kuzadzisa mhiko dzakatarwa kuti zvirango zvibiswe hazvibiswe
tiri kuona Zimbabwe Defence Industries iri kuramba yakatemerwa zvirango izvozvi zvinenge zvakati womararei Zimbabwe kairi kuti zviri kuitwa kuti vaite kuti paite zinyekenyeke mumautomu kana kuti isave nyika yakati simbeiwo panyaya dzekuzvidzivirira
handizvopi dambudziko randareva ndiro rekuti kumauto ndokwanga kuri kunoitsa kubva nyaya yekutyora kwekodzero tikada kuti tichitarisa nhoroondo yemauto ezimbabwe zimbabwe haisi kuhondo kwemakore akati kuti mauto anga ari kushandiswa kutendeukira nekumukira vana vezimbabwe zvatakaona munguva yanyamavhuvhu 2018 panguva yetabva musarudzo vanhu vakapfurwa vakafa vatanhatu muHarare makumi matatu nevashanu vakakuvara Motlande Commission ripoti ikataura kuti izvi zvakakonzerwa nekuita kwemauto nemapurisa hapana akabatwa nemhosva iyoyo pakusvika nhasi uno saka tinofanira kuziva kuti kumauto kunofanira kuti kugadziriswe Zimbabwe haifaniri zvachose kupiwa zvombo nekuti inozvidii inozvishandisira ani kana isiri kuzvishandisira vana vezimbabwe saka uku kukurudzira inzira yekukurudzira kuti mauto asapinde mune zvekutyora kodzero uyezve vakatyora kodzero ivavo kusanganisira vakapfuura vanhu kutanga kwegore rakapera madzimai anodarika gumi nevanomwe vakarepewa muHarare zvese izvozvo ngazvigadziriswe kwete kumhanyira kuti tinoda zvombo munozvidiiko nai vakuru vezimbabwe
mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadhewa Mavhinga vachitaura vari parunhare vari muLondon naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kushushikana zvikuru nekushungurudzwa kuri kuitwa vana vechikoro vanomwe vepaAllen Wilson nemapurisa achiti vane chekuita nemhirizhonga yakaitika muHarare kutanga kwemwedzi uno. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa mudunhu reHarare asi mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mapurisa azochinja achiti ava kuda kushandisa vakomana ava sezvapupu mushure mekunge amboti ari kuda kuvapomera mhosva yekuita mhirizhonga.
Mapurisa akuti aiwa vakomana vanomwawa vakuvaita mastate witnesses saka varekoda witness statements from 5 kana kuti vakomana vashanu uyezve in the presence kana kuti paine vavanga varipo namukoma chinopfuta kuzimbabwe lawyers for human rights saka nokudaro mapurisa azoendera mberi achiti pane vakomana vaviri vanga vasina vabereki wavo nekuti vakomana vari under 18 years vanofanira kumirirwa either neparent nemubereki kana kuti neguardian muchengeti pane nyaya yavari kuferefeta yakanangana nezvavari kutaura kuti pakaitika mhirizhonga kana pakaitika demonstration musi wa 7 february saka mukoma chinopfukuta vamwe vachizorora kudzimba kwavo pazuva rezoro magwetedo ezimbabwe lawyers for human rights ari pabasa
ivo vakomana vanomwe ava vari kutiwo nenyaya iyo yavari kuda kuferefetwa kana kuti yavari kupomerwa yekuita mhirizhonga
vakomana vanomwe vekualan wilson vari kuramba mhosva iyoyi yanga iri kutaurwa yekunzi vakaitika mhirizhonga yavakaparticipate nekanu kuti yavakaona ivo vari kutoti isusu taita zvibvirwawo kuchikoro tichienda kumba uye vamwe wavo kuri kutaurwa kucopacabana ndiko kwavanokwirira dzimotokari dzekuenda kudzimba kwavo
asi muchiona danho ratorwa nemapurisa iri munoti iwo imi sesangano remagweta
hatingatoti kuwana chikoro kwega tichongozoonawa tega tega kuti zvakamboitika kupi kuti vana vechikoro vanotorwa less than 18 years vanotorwa vopinzwa mutsekwende dzakadai vopfurufushwa zvakadai zvokuti zvingazotoda kutopindurwa nezimbabwe lawyers for human rights kuti hamuri kuitireiko vanawo ndofunga kuti vana vanga vari supposed kunga vachigadzirira chikoro chavo vachiverenga vachiprepare ramangwana ravo saka zvinotishamisa asi tiri kungoziva kuti ndo makalas wari kutitonga takuziziva kuti zvokubopa bopa vanhu ndozvavanoda munoziziva kuti Job Scala vanga vari muusungwa kubva muna July last year wakazosunungurwa nematare musi wa 14 July havasovega vakawanda vakomana navasikana vana namasaraure vana Kabile Dewa vakawanda vana Pasta Maore vana mukoma Peter Mutasa vana Magweta vana mukoma Doug Cotter saka tichingoona kuti ichi chicha ichi sekuti vari kutitonga wakutotageta nevana vari kuchikoro
saka vana vazoregwa vachienda kudzimba dzavo here kana kuti vaiswa mumaoko emagweta
mukoma chinopfukutwa vamira variko kumapurisa kusvika vanava vanzi vaende kumba kutora kwandaita faifa vandova nemastatements arekodwa vachizonzi vamwe vasara vaviri vagozodzoka kufenisi
saka kana vanava vaakunzima witness kana kuti zvapupu zvinoreva here kuti mapurisa adomawo vanhu vavari kufungidzirwa ndo vakapara mhosva vakaonekwa nevana
hongu tangonzwa pane zita ratanzwa rataurwa kukamba ikoko mukoma chinopfukutwa vasara varibata vatiudza asi tisingangode hedu kuzonzi taita jeopardize kana takanganisira mabasa emapurisa regai tionekuti zvichafamba nekupi tichaona zvichaitika
avo vanga vari mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare najonga kandemiri westudio 7 mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vakazivisa kuti bato ravo rave kuzopinda mumugwagwa richiratidzira pamusoro pemabatirwo ari kuitwa upfumi hwenyika nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. VaChamisa vakataura mashoko aya pamusangano wavakaita nemusi wechitatu nevatori venhau muHarare. Mushure memusangano uyu vechidiki veMDC mudunhu reHarare vakabva vapinda mumigwagwa vachiratidzira vachikurudzira kuti vaMnangagwa vasiye basa. Pave nemaonero akasiyana padano riri kukurudzirwa navaChamisa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguu pamwe nasachigaro vechidiki muZANU-PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Totanga nekunzwa kuna vaMaguu.
Chinhu chiri pachena kuti nyika yedu haina kwairi kuenda kubva muna 2000 tiri kungotenderera ende hurumende iri kuramba ichipa masolutions enhema asingagadzirisi dambudziko riri munyika saka vanotaura vamwe vachitivo varombo vachazosvikira panguva yekuti havachisina chinhu chekudya kunza kwekutodya vapfumi vacho saka dambudziko riri muZimbabwe iko zvinezvi harichada hurukuro nekuti zviri pachena kuti bato riri kutonga reZANU-PF rinotenda iro kuti vana veZimbabwe vane chikwereti kwavari chikwereti chekuenda kwavakaita kuhondo vakadzoka vari kuti munofanira kutibhadhara saka kubhadharwa kwavo ndokuparadza kwavari kuita nyika ndiwo huori huri kuitika munyika wekuti hatina kana chinhu chimwe chete muZimbabwe pari zvino chinonzi tiri kufamba zvakanaka saka vanhu vaakufanira kuti vazvisunungure saka kana tichitaura pamusoro penyaya yekuratidzira kusafara hakuna chinonzi legal channel ZANU-PF inozvizwisisa language yandiri kutaura inoi
tinzwe kuna vagakanje vagakanje munoti nenyaya tiri kukurukura uye zvataurwa navaMaguu
ndinonyara zvikuru kana munhu mukuru savaMaguu vachiparidza pachena nekukurudzira mhirizhonga vakavanda nezita rekuda kupedza nhamo yevanhu vachinyatsoziva kuti mhirizhonga inoitwa nebato reMDC iri kutora upenyu hwevanhu vasina chavanoziva bato reMDC rinoita mhirizhonga inoexposa people to danger people to death and we yes people vakatofa because of that kind of attitude asi ndofarira kuti vabuda pachena kuti ivowo pachavo munhu asingatonzwise mutemo munhu asingaremekedze mutemo munhu asina hanya nemutemo however chokwadi chiripo ndechekuti ZANU-PF haina kuzvipinza mupower yakahwina maelection zviri pamutemo ndosaka iri kutonga haigone kuzobviswa nemhirizhonga yevanhu vatanhatu hazigoni tiri kungodiwa apa kuti kana veMDC vaine mazano anogona kuvaka nyika ngavaunze mazame iwayo aiswe pamwe chete nemutungamiri wenyika timepe way forward hurumende iyi yeZANU-PF haigone kuzobviswa pasimba nevana vadiki vanoda kuita ratidziro dzehumbindo gaasigoni
tinzwe kuna vaMaguu Vama gumu noti.
Mkuma Alex, vari kutiwo vanhu vanofa vakapinda mustreet. Chokwadi ndechekuti vanhu vanourayiwa kuburikidza nekupondwa mustreet vachiratidzira. Vashomana kwazvo. Tichitarisa vanhu vari kufa muZimbabwe every day. Nenyaya yekuti hurumende yafuratira zvipatara zvemunyika munomu. Nekuti ivo kana varwara vanonorapwa kunze kwenyika. Vanhu vakawanda vari kufa nekuda kwenzara. Vanhu vari kuswera vari mumakiu. I don't know how many people vari kungokolapsa muZimbabwe nekufa. Dambudziko rerufu muZimbabwe raunzwa. Kuburikidza neutungamiri husina tsitsi nevanhu. Zvauri kutaura apa iwo ndezvekuti hatidziswe mukutonga. Asi hauna kana chinhu hwani chawataura chauri kutagadzirisa dambudziko rakati. Nyaya iripo utungamiri hunovandudza upenyu hwevanhu. Ndozvandiri kutaura nezvazvo chete inini.
Avo vanga vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance, Vafarai Maguu, vaitaura vari parunare vari kwaMutare. Manzwawo kubva kuna Sachigaro vechidiki, muZanfiev mudunhu reHarare, vaAlex Gakanjwe, vaitaura vari parunare vari muHarare, muhurukuro yanga ichikokwerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Totanga nezviri muZimbabwe Independent. Pepa nhau iri rinoti Zimbabwe iri kurasikirwa zvikuru nemari inoita mazana mana emamiriyoni emadhora ekuAmerica nepamusana pekambani yeSekunda Holdings iyo iri kushandisa yega pombi yemafuta yeBeira Harare Pipeline. Pepa nhau reChronicle rinoti varume vatatu vaishandisa zvombo zvemabhemba mukurwisa vanhu nekuvabira vakasungwa mushure mekubvuta goridhe nemari inosvika zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora kuvanhu vemuraini rekwaColin Bond. Varume ava vachamiswa mudare muGwanda musi watwe kukadzi 26. Topedzira nemuHerald umo mune nyaya inoti sangano reHealth Services Board riri kuronga kupa basa kuna navana mukoti vatsva mazana mapfumbamwe kuitira kuti zvipatara zvikuru zviri munyika zvinyatsoshanda zvakanaka. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira kuti vateereri vasashandisa manzwi ekunyomba kana kutuka. Uye tinenge chiremekedzana muchirongwa chino.
Kupa 77 zvakao. Ava munoti vagakanja ava vanorwadzisa kurwadzisa chaiko chaiko. Kureva kuti ivo vanotokurudzira kuti vanhu vaurawo vakademonstrate. Chakaipa pakudemonstrata kana munhu asina chemunhu chaatora kana kuputsa mudziyo kana kuti chii chakashata ipapo. Inyika shuwa hatina kwatiri kuenda nevanhu ava. Ava vanhu ava dai zvaingobvira vaingomuka vasisipo vese. Zvingatomboendani tichange zvinhu zvinyuwani izani ingomuka isimo munyika. Havanatsitsi nevanhu handizivi kuti havanohama dzavo dzinotombofa here. Kufa vanombozva kuti kwakadenda vakoshesi upenyu hwevanhu hamenoti vakaita sei. Vanorwadzisa vagakanja hamenoti vanogara muZimbabwe ipa.
Tadi vashamarari veStudio 7, Blessing Zulu, Ray Choto, Komatanonoka Wande naJonga nevamwe vose vandisina kudana naMike Hove. Toti muri sesei regai unipotorawo mafungiro angu ndikutaurawo ndochifumpana uyo anonzi Gakanje weMayouth weZanupf uyo ndambomunzwa anga ndakambomunzwa aitaura palive talk ndikazomunzwa zvaitaura zvenhasi paStudio 7. Mashoko aGakanje nini anondibata anondirwadza kana achiti MDC ndeinokonzera mhirizhonga kuratidzira ivo vanhu vaMDC vachiratidzira vanenge vachiratidzira murunyararo. Ivo veZANUPF ndovanotokonzera mhirizhonga nokuti ndo vanoda kuzouya vachirova vanhu vachituma futi mapurisa vachipfekedza futi mayouth eZANUPF mainifomu emapurisa kuti arove vanhu. Zvese izvozvo tinei tichitozviziva asi kuti
ivanoda kuzonyepera kuti EMDC yakakonzera mirishongano kuti yataura zvokuti tinoda kuratidzira. Saka iye Plafinda waega kanja achitaura kuti kwanzi pamakatoratidzira ipapo pakatokwana, tichakutarisisai hakuti hamuchatoratidziri futi. Kureva kuti ivo ndovanokonzeresa mhirishonga. Kana dei vanga vakahwina zvavanotaura takahwina zvine mutsindo, vanotyei, vanovhundukei munhu wese ane kodzero dzokuratidzira. Ende kuratidzira hatimboti hakumbosiri kuratidzira munhu unenge akatsamwa, hapana nejekuti kwai rega ndimbondokumbira kumapurisa. Nokuti kana ukawana chaunenge watsamwa nacho unotongoratidzira ipapo ipapo, then kuti kana pari pamba baba vauziva kuti vana vane nzara. Saka zano ndiyo inokonzera mhirishonga. Ndinokumbirawo kuti muite kuti audio yangu inzwike kunyanya naGakanji. Kana asingazi zvaari kutaura, bheta ambondogara kumba andorima usina mvura kudai. Hatidi hadi zvokunyangadzwa nemunhu anonzi Gakanji. Ngaazive zvogakanji wake chete, famba nedii zvoga zvopera.
Mangwanana akanaka vashamarari vestudio 7. Ndinonzwa zvinotaura navo vamunotora Gakanji avo vachipikisana navo maguhu avo. Zita nditimu Game Changer, ndiri muJohannesburg. Zvinotirwadza kana munhu achitobheja kuti vanhu vanofa tinouraya kana munhu apinda mustreet, asi zvinhu izvozvo zviri mubumbiro remutemo, zviri muconstitution. Zvinova zvinorwadza kwatirisi vana veZimbabwe kuti hazvakaisirwa muconstitution kuti munhu anofanira kuita demo chinyi kana isingabvumidzwe. Kana vari maprofeti anoti MDC kana yangopinda murodhi inofanira kunozoita noise, ngavatiudze kuti vava maprofeti. Waida kuchema maprofeti vasiri, vanzwana ndinoda kuitwa noise. Wai vachingomhanyira kuti kuchaitwa noise kuchigofiwa. Vanodirei noise vanhu vezano, vanyanya kuti jairira mano vanhu vezano. Nevava vanhu vePollard ngavari kutamba nepfungwa dzedu avo. Vanoti vachiri kutendera kubvunza vanhu chii chiri kunetsa munyika, chii chavasingazivi chiri kunetsa munyika. Chari kutendera chichibvunzira chii baba vachitamba nepfungwa dzevanhu. Vatinyare vanhu vePollard futi vava.
PaStudio 7 tinorwadziwa nemashoko anotaurwa nevanhu vezanupf. Nyaya huru huru iripo ndeyekuti ndoiya yatinogara nichitaura iyayo kuti vanhu vezanupf vanoti zvavakarwira nyika iyi, vanotaura mazwi ekuti takarwira nyika iyi, ndozvootonga nazvo nyika kusvika narini narini here vedu wei. Hadei vatinzwirewo tsitsi. Apo ndobata nyaya yekuti vanhu vari kuda kuteerera mashoko avachamisa ayo, mashoko avachamisa haaita. Chokwadi, vanhu vezanupf vanokuurayai vanhu vezimbabwe. Musambofunge zvenyu kuti vanombokusekererai, vanhu vane utsinye ivavavo. Siyanai nazvo, vatonge nyika yavo sematongero avari kuita. Tichasvika pakupandukirana futi, regai vaende kwavari kuinda nerwendo rwavo rwemujecha uyu. Saka muri vezimbabwe ndoti hangu mashoko avachamisa haaite kuti vanhu vapinde murodhi. Vanhu vanofa, unofira mahara. Vanhu vezanupf vanourayavo, vachamisa havafiwa nevari kumba kwavo. Ini ndinofa.
Ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7, asi nei nechekuita nestudio 7. Tinorombo kuti hatina kukwanisa kushandisa manzwi enyu mese, asi tinoti musaure mwoyo, rambai muchitumira manzwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kanawo munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakafanobata chigaro chemukuru wevashandi pamuzinda weWhite House vaMike Mulvaney vakaudza vanhu muEngland kuti hurumende yavaDonald Trump iri kuda chaizvo vashandi vekune dzimwe nyika vanopinda muAmerica zviri pamutemo kuitira kuti vabatsire kusimudzira upfumi hweAmerica. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzematongerwo enyika muAmerica. Takatarisa gwara riri kukurudzirwa nemumwe wevari kukwikwidza musarudzo yekutsvaga achatungamira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaBernie Sanders, rekuti America inofanirwa kuva ine urongwa hwegutsa ruzhinji kana kuti socialism, izvo zviri kupikiswa nevamwe vavo mubato pamwe nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Tabata mukuru weZimbabwe Diaspora for Democracy uye vari sachigaro weDMV branch muMDC North America vaCharles Mutama kuti tinzwewo maonero avo.
Ningangoti ndikatarisa mutungamiri vanoitwa vaButi Judge vaimbenge vari meya vari kukwikwidzawo maprimaries Democratic Party vanotarisira nyaya yavaSanders yeguta ruzhinji iri nyaya inounza makakatanwa kuzvizvarwa zveAmerica nekuti vanoti vaBernie Sanders vanovenga mararamiro anoita avo vane mazimari akawanda atingati mabillionaires. Saka vanoti iwo vanoda kuti vawanikwe vachisarudzwa nevanhu veDemocratic Party nokuti vanobatanidza vanhu vose uyezve vanodo chaiwo chaiwo vanganzi muDemocrats.
Asi pamatauriro ari kuita vaSanders havasi kuburitsa havo kakuti vari kuvenga asi kuti vari kuti izvo imi mune mari dzakawandisisa munofanirwawo kunge muchigovana mari dzenyu idzodzidzi nevashandi kuburukidza nekuti vashandi vange vaine upfumi mumakambani iwaya. Chii chinenge chakaipa nepfungwa yakadaro iri kuitwa naSanders?
Maonero anoita veruzhinji vemuAmerica munomu vanowirirana nematongerwo eupfumi ecapitalism vanoti izvo unoshandira cheziya chako uchiwana mukoho wako kuenderana nemashandiro ako zvichienderana zvekare nepfungwa dzako yatingati iyoiya innovation. Asi kana vachitarisa zvegutsa ruzhinji zvinotaurwa navaSanders vanoti hatingagove pfumi hwedu kuna vamwe vanhu vasina kunge vasina kuita cheziya mukurarama. Tofanana tose nyangwe tisina pfungwa dzatinenge takashandisa pakugadzira zvingave zvisikwa zvatinogadzira kuburikidza neinnovation. Saka vanoti aiwa gutsa ruzhinji hari kurudzire innovation.
Chii chingaitwe navaSanders kuti muonero wavo utambirwe zvine mutsindo muAmerica?
Maonero angu inini ndinoti takatarisa nyika dzakaita seNorway, Sweden neDenmark dzinosanganisa gutsa ruzhinji pamwe chete necapitalism zvobva zvaita kuti nyika dzavo dzifambe zvakanaka. Mungave mukubatsira avo vanonge vachitambudzika vabudiswa mabasa neavo vasingakwanisi kuzviriritira kwete kuti munhu wose awanikwa achibatsirwa nehurumende zvinopa ndangoti burden kuhurumende. Saka ndinoti nini vaBernie Sanders vanofanira kusanganisa pfungwa dzegutsa ruzhinji pamwe chete nepfungwa matongero oupfumi ecapitalism vanhu vanowanikwa vachivatambira.
Iyo pfungwa negwara riri kutaurwa navaBernie Sanders iri rinotambirwa zvakadii nenyika dzemuAfrica zvikuru takatarisa Zimbabwe?
Tikatarisa nyika dzakaita seZimbabwe uyezve neSouth Africa tichitarisa mapato akaita sana ZANU-PF nebato Economic Freedom Fighters pamwe chete neANC vanowanikwa vachitambira gwara regutsa ruzhinji nekuti tikaona munguva yehondo kusvika pangava pakusvika panyaya yekutora minda zvichienderera zvakadaro nekodzero dzevashandi kunyange zvazvo kodzero dzevashandi muZimbabwe nemuSouth Africa macho dzisingakudzwe zvikuru tinoti vaBernie Sanders vanotambirwa zvikuru muZimbabwe neSouth Africa.
Toti vaSanders vadomwa kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica, makwikwi avo naTrump munaaona sei?
Kutaura chokwadi ndinoona vaTrump vachikunda nekuti ruzhinji rwemuAmerica harikoshese gutsa ruzhinji asi runokoshesa kuzvishandira the dignity of hard work, the reward of innovation. Saka ndinoona vaSanders vachiwanikwa vachikundwa navaTrump.
Avo vanga vari vaCharles Mutama vachitaura vari parunhare vari muMaryland kuno kuAmerica. Aiwa nguva ndo yaita shanje waurayiwa mumanzwa mukanya uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nacho chimbota patasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndokusiyai mina Standekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soku isikadu.